Hello, Zimbabwe, and welcome to Live Talk Women's Roundtable. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington, and I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And today on Live Talk Women's Roundtable, we're discussing about some of the challenges and solutions for female street vendors as the country's economy continues to decline. Some vendors from Bare Musika who lost goods in a fire that broke out last October say they are concerned that they may not be able to get stalls at the new market, which is currently under construction, alleging that the government has been adding names of people that were not previously part of those with stalls at the market. Studio 7 was not able to get government's view on the issue at the time of going to press. But let's hear one of the former traders at the Mbare Musika, Mrs. Gladys Gumbos, as she shares a view. Vanga vara mai Gladys Gumbo vanova ivo mumwe aimbotengesa kumbare musika vachitaura ne Studio 7 vari muHarare. Let's now take a look at international news. Congressional Democratic leader warned President Donald Trump this week that they will use upcoming government funding talks as leverage to fight the administration's changes at the U.S. government agencies such as the U.S. Agency for International Development, the nation's lead provider of humanitarian aid overseas. VOA's congressional correspondent Catherine Gibson has more.
From protecting Amazon rainforests to caring for Myanmar refugees and housing Ukrainians fleeing the war against Russia, the absence of U.S. assistance is being felt around the world. Democratic lawmakers protested outside the now closed headquarters of the lead U.S. aid agency and outside the U.S. Capitol.
We will fight their violations of separation of powers. Yeah! We will fight their violations of our Constitution of the United States of America. Yeah! We will not shut up. We will stand up. Yeah! We will speak up. Yeah! We will rise up.
Earlier this week, the U.S. Agency for International Development, or USAID, was moved under the control of Secretary of State Marco Rubio, and almost all its employees put on leave, following an executive order from President Donald Trump freezing U.S. foreign assistance pending review.
Now we're seeing the most powerful man in the world, Donald J. Trump, and we're seeing the richest man in the world, Elon Musk, now take money and food from the poorest woman and the poorest man on earth.
Congressional Republicans say Trump is exercising broad presidential authority to reevaluate government agencies. Trump is accomplishing this through Elon Musk, a multi-billionaire whom he put in charge of the Department of Government Efficiency, or DOGE, whose aim is to reduce federal spending.
I don't think they're closing an agency, but I do think they have the right to review funding and how those decisions are made and what priorities are being funded. I think that's probably true of any administration when they come in. There are lots of programs authorized and funded through that agency, some of which I think are operating in the way in which they were intended, and some which aren't.
One analyst told VOA the situation is unprecedented in the United States.
And arguably, it's a real violation of separation of powers for the executive branch to try to shut down agencies completely that Congress has brought into existence and that Congress endows and appropriates funds for, even if the executive branch has quite a lot of discretion with regard to how to operationalize those funds and how the agency is going to function.
Senate Minority Leader Chuck Schumer said Tuesday he's supportive of efforts to eliminate fraud and abuse, but criticized the speed and secrecy of the process.
Whatever DOGE is doing, it's not democracy. We know what democracy's like. It's out in the open. It's not secret.
Democrats have pledged to stall votes on Trump's cabinet nominees and leverage their votes on a new government spending bill to protest the changes at USAID. Catherine Gibson, VOA News, Washington.
Please stay tuned as we take a short break. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages. So join us on VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And joining us to discuss the issue, we are joined by Mrs. Charity Mandishona of the Zimbabwe Chamber of Informal Economy Association, ZICHIA, based in Harare, and Mrs. Memory Gwangwara of the Zimbabwe a bureau based in Harare as well. Welcome to the program, ladies.
Thank you, welcome.
Tutanga Mandishona, Murnushanda Nemads Mai, Vanotenge Samumi Guagua, Mugatizunus, Akamira Say Parisino.
Mazita, Maniraka Naka Munez, Zimbabwe, Munez, tinofara kuti matikoka pastudio 7 manirano kuti tizokurukura nemi kuti tichikurudza iwo madambudziko ari kusangana nemadzimai edu. Zvino kuti Zimbabwe iye zvino the economy is in the informal chokutanga ndisatinga taura hangu matambudziko ipositive ndeyekuti I applaud madzimai emuZimbabwe nekushanda kwavanoita vachishandira mhuri. They are actually contributing to the GDP of the country. Nekuti vana vari kuwana chikafu, vana vari kuenda kuchikoro. Zvakaoma zvakadaro ndokubasa kwedu. Havasizodzokera kumashure. Saka ndakuya kumadambudziko atiri kusangana nawo semadzimai. Misika yava mishoma. Maregulated spaces akavakwa. Tikatarisa muCBD, tinongori ne1 yasara pa sine 2 pakopakabhana nepachage office. Asi padiki diki matebhozi acho mashoma because akasevakwa kudhara kuma1970 ikoko before independence. Saka iye zvinezvi takatomboedza kuchema kuti dai misika yawanda madzina yawana pekutengesera. Tikatisagisa even kusito Farari kuti pese pari kuye establishwa more. Ngapaiswewo vegetable more, zvendas more kukona kuita kuti madzimai arege kushandira murodhi. Opindawo mukati, ukapinda mumore unoziva kuti ndikananga ndakadai ndinoenda kwandinowana musika, kwandowana mavegetables zvese zvandinoda, ndikaenda uku ndowana mbasha ndikaenda uku. Asi izvozvo hazvisi kuitika. Ndosaka tiri kuona zvimwe madzimai azvimazhinji ari kushandira murodhi. Vari kushandira mugodhi kudaro matambudziko avo ndeyekuti hapasi regulated pavari kushandira. Asi nekuti varida kuravanisa mhuri vanotongowanikwa varipo vachitamba hide and seek nemapurisa ekanzini ezvtrp. Unonzwa tsitsi uchifamba vachimhanya nemasagai vachimhanya nezvinhu zvichirasika zvimwe zvichiya takaita neincident yakaitika kumasvingo yakatirwadza. Nekuti amai vanga vari kutengesa parodhi madomasi avo, mwana vakaradzika mukadhibhokisi. Saka pakauya mapurisa ivo vakamhanya vakatiza ndobva vasiya. Iye anga aine tractor akati ndoda kuzvitsika zvinhu zvavo, akabva anokirasha nekadhibhokisi ranga rine mwana. Saka iyero idambudziko guru. Taedza zvine pese patinogona kuindenja the authorities, the Ministry of Women Affairs, Small and Medium Enterprise Development. Taedza nepese patinogona kuti tibatsirike nepekuvaka. Tikatomboita yatakaisa neCity of Harare yataitiyo working group looking into machallenges yemadzimai kuti toita sei. Iye zvino futi tumwe twavanenge vakavaka tumamakeshift hatina kusimba. Tumotsva tine dambudziko izvozvo rembare misika yakatsva. Kwaishandaiva madzimai akawandisa ndovanga variko. Vamwe vakatorera mhuri vakatoburisa magraduates nematebhuzi iwoyo kumbare asiye zvino akatsva. Asi vanoda kurarama vari kushandira mumugwagwa. Saka matambudziko acho ndepekushandira pakanaka. Isu hatirambe kuti tindozivi kana tiite public private partnership. Wetika ground isusu tovaka. Chimwe chiti chimwe chandiri kukumbira ndechekuti madzimai ngavauye vajoine maassociation. Tine zvichiya muHarare, tine inonzi zvifeti muHarare, tine maorganization akawanda ari kumirira vanhu asi tiri fragmented. Endi mari vanhu vakajoina tikaita maassociations, vanhu vakauya kumaassociations. Izvi redu rinonatonzwika. Tinoshanda pamwe chete kuti kana tikati nhasi ngatinosangana neportfolio committee on SMEs tonotaura with one voice. Saka ndedambudziko madzimai vari kutambudzika. Izvozvi mvura iri kunaya, havana pekutengesera vari kunayiwa vari parodhi. Kana kuchipisa vari kupiswa vari parodhi. Kukaita mhepo vari kuvhuvhutirwa nemhepo iyo vari parodhi pachena pasina kana shedhi. Saka takaindenza izvinyayevo. Iye zvino kune musika wakavakwa kuepuro, kune mamodhels zvavo avako. Mari ndoiri kushayikwa asi zviri kuedzwa asi hazvisi kusvika because now the economy is in the informal. Endi varume vaimbi yekumabasa vapinda muinformal vakutorerawo madzimai chii mabasa. Ndorine dambudziko futi. Kuzi paya patinoti ndopa kwaitengesera vana baba vakuya nemotikari vakatoisa mavegetable imomo vakaisa kana hembe imomo zvese vachingotengesera mapurisa akuya anongovhara bhuti wedhiraivha woenda ini ndichamhanya nechisabva changu tindotiza ndonochihambisa pati ndasunga ndatokuchadhofi ndakubhadhara faindi wapedza kubhadhara faindi chinhu chacho futi haugone kuzvipiwa
Tinotenda Mai Mandishona mombobata makadaro timbotora imwe guest yedu. We also have Mrs. Memory Gwangwara. Mrs. Gwangwara, what are you seeing on the ground? We know that you also work with rural women under your organization. What's the situation regarding female vendors, especially in the rural areas?
Madzimai ari mumaruwa mazhinji anga achisangana nedambudziko rekushaya zvokudya zvakakwana zvichienderana nekuchinja kuri kuita maka mvura haita nai sezvayaita uyezve mhirishonga yanga yava kunyanya mudzimba nekuti chokudya panenge pasina pamba vana chaivo vechidiki vanga vava kurodzwa vamwe vachitotidza padzimba vachienda kunoita misha yavo vari vana vadiki senzira yekutsvaga kurarama tichakaonawo zvakakodzera kuti tiite ma
Hello, I think we've lost Mrs. Gwangwara, but dzokera kuna Mai Mandishona. Mai Mandishona, muri kushandawo here nemadzimai vekumaruwa vanoita zvekutengesa mumigwagwa? Zvii zvamuri kuona sesangano rezichiya?
Sehongu tinoshanda nemadzimai ekumaruwa. Isusu organization yedu iri both urban, peri-urban and rural. Saka madzimai ekumaruwa anewo madambudziko ari kusangana nawo. Dambudziko hombe ekumaruwa nderekuti vazhinji vacho ndo vari kurima mavegetables avanofanira kuunza kuno kumbari. Saka pane yatinotiwo makoronera hetedi pati anoenda kwavari ovatorera maproducts avanongosva vave masenya aya anai mabhoxi esai kukupai $20 iva vachagona kuchadza vega mari yavo ike ndizvo very good example yekubhinga tine madzimai ari kubhinga anoruka mabhinga bhasiri saka kudhara iye zvinoti takazoona kuti ministry yakazoitao craft center zvaanani kwabhuti controlled but madzimai akanga achitorerwa zvinhu zvavo nemakoronero ivo masendi pati mari shoma shoma isingambokwani kuti vakwanise kuritenawo mari yavo yavanenge vashandisa kuita product kuti munhu anonge achitengesa arima madomasi ake arima mavegetables ake akuuya nawo kuti azodhirivhara kumaketi abva nawo kudomboshawa abva nawo kwamutoko akusvika akuona munhu anomuti mabhegi eyesa echindipa iye ndiye anozosara akutengesa manje nemari iri pamusoro asi uye auya nazvo atengerwa atorerwa nemari shoma haana kana uvhoisi yekuti uye anongosvika achingochaja yaanenge achida ezva apama iravo saka imwe dambudziko ravari kusangana naro madzimai ekumaruzevhu vozoita futi rimwe dambudziko ravari kusangana naro ndevemvura yekuti vadiridze zvavanenge vachirima nenyaya yeclimate change I think inyaya yatekuwadza kunyanya nyanya madzimai ekumaruwa nekuti vairarama nekurima mavegetables maketi vanemarket gardening but iye zvino nenyaya yeclimate change mvura iri kuita shoma saka kuzvibhorani haichakwana mvura kuti vatikudiridza kugardeni vagoti kushandisa mumba saka idambudziko guru rekuti rikusangana nemadzimai edu ekumaruwa nikuedzawo kuti toita sei kwozoita futi dambudziko rimwe ravari kusangana naro ndevetransport kwavanenge vakwanisa ini vari kwana hondo oko kunoitwa zvemabhanana kuti vachionza mabhanana avo kuno kuharare kune maketi kana kufunana hwange bulawaii kunoda transport saka transporti acho hatina saka isi tiri kuedza zvekuti madzimai dai vaita macooperative vokwanisa kutenga rori ravo kate zvavo ufunga tine madzimai ekubig fours atakaudza kuti dai madaro vakange vatoita vachiti vaakuhaya havasati vakwanisa kutenga zvavo asi vari kuhaya rori ravo rouya rohodha mavegetable chivo dzinogovana ikoko aiwa karidza zvimwe chete izvozvo
Thank you so much. Thank you so much, Mrs. Mandishona. Please stay on the line. I think we have Mrs. Gwangwara back. You can go ahead, Mrs. Gwangwara. You were just taking us through what you are seeing in the rural areas when it comes to female vendors and what your organization is doing to help those that are vending in the rural areas. Please go ahead.
And Nutinda, Jazzy, and that's a pretty quick to my accent. Sequara, my pretty quick on my invitation. My bowl, Nima deep pipes, good salt, and no coin sentient to them. Rashome, I think the Tawana, La Chirima, Shinuapa Gold. Here's the Rachirima could take one sequana, Shukurama, La Chitanga, here's a movie, the Tizika. But if you know, tell me my garden, I got a Burano Darika. Five sekavura mami kujombe kwa mtoko kugwanda ya kwa seke niku kwa mtare majimai iwayo pari chumala kwa nisa kurima achitengesa zini chumunya ya kubiwa mnaraunda ziripejiko nebiti ya rukita ya shudambu zikoreche kufambisa nishabaji na jawani ngewa kwa nisa kubata nizia Kema cooperative kuiga kuma duroba kuhuwe jukumtu sarambia kaita sirumbari. Larikisa angana nidambu zikurema midumi.
Ok.
Kukinaria wano wana wano kezisera wawa kuri mira mimi.
Batai makadaro mai Gwangwara. Please hold on. We have a caller who's also a vendor. Makadi pa narapo. Hello.
Hello.
Truku kunzwa itaura yenyu truku tunoona kuti mimi munoita mabasa ekutengesa titsanangurewo kuti muri kupi uye zvakamira sei.
Okay, inini ndeta Florence kana pasi ndinotengesera ndiri kufaro ndiri muzvenda. Pakada kudzika chinzi ratukusangana naro ndeve kuti patotengesera semi ndopandira kutengesera pakanyanya vanhurume. Saka vanhu vanhurume vazhinji language yavanotaura inenge isingaite zvokuti inini handitarisire kunge ndichitaurirwa language yakadaro uyezve tinosangana nekutorerwa kwedu kwezvinhu kunzi pamuri kutengesera pabvumirwe muno mukaroi mawokingesina hatina pekutengesera papakwana hatitorina kana pekutengesera tinongoto pandinge ndangoona kuti pane maketi ndokuenda ipapo ndokwezwawo madomasi angu ndokwezoma zvezi angu ndakutanga kutengesera ipapo todzoka ndotanga kuharaswa nekanseo nepolisi.
Dai kanzuru yeimomo nemapurisa vakateerera pari zvino maitii kwavari vekukaro iko? Dai mapurisa nekanzuro vakateerera maivaudza kuti chii imi semwanoita zvekutengesa zviri pamwoyo penyu zvamungada kuti zvigadziriswe?
Taivaudzi nini chishuviro changu semunhu anotungamira maVegas ndechekuti ngavatisiye tichitengesera munzvimbo dzatakasarudza nokuti ndo nzvimbo dzine maketi kwete kutengesa kusango. Ngavambotisiye iko zvino three quarters of muno muZimbabwe ama informal traders. Saka iwo vakati harasa ndoenda notengesera kuti ndokuti pandenge ndasarudzira ipapo ndopandoona kuti pane maketi pandokwanisa kuraramisira mburi nokuti vazhinji vasinhu vamwe mawidhos. Saka ngavatisiye tichitengesera panzvimbo dzatotengesera kana kuri kuti tinobhadhara maresi avo vanotaura tinokwanisa kubhadhara ndiri panzvimbo yandotengesera ndakazvisarudzira ndenge.
Mari dzavari kudaidzira panzvimbo dzamuri kutengesera dzakamira sei uyezve munhu kana uchienda unotengesa unenge uchifanira kunge uine magwaro api savenda?
Mari dzavano kuno kukaroi tinobhadhara idhola padhay topirwa receipt. Tinopirwa receipt dhola padhay.
Imi masi pazuva muri kuitawo mari yakamira sei semavenda?
Dzimwe dzenguva mari yatotengesa iri pa$10 pazuva. $10 pazuva.
Aiwa.
Nemamiri akaita nyiri.
Okay.
Nemamiri akaita nyiri. Dzimwe dzenguva unotoenda kupaisika kana mari.
Aiwa, tinotenda chaizvo sisi Florence. Chitipaiwo mazwi enyu ekupedzisira.
Mazwi angu ndeekupedzisira ndeekuti kune vari kuteerera vatungamiriri vedu nyango maimpoma au kunyango watungamiri wenyuta kichemo chetu ndio chakuti ndavati CEO tichitengesa uyezve kana machikwanisa kuti po mari dzekuti tivandidzo ma business edu wotipa kana dziri dzekuti dzinokwanisa kuwadzireka percentage kachovadadi tatokwanisa kuzodzokera tichikwanisa kuraradisa budi tichoita kuchikoro wemashoko ako vadzidzi
imi munotengesa chii
ini ndinotengesa mafuta ndezvi
aiwa tinotenda chaizvo sisi Florence muve nezuva rakanaka Thank you so much. Coming back to you, Mrs. Gwangwara, you heard there one of our callers, she's actually a vendor herself based in Karoi, just talking about what the situation is like, especially for female vendors. And you were explaining to us some of the projects that you're doing. What would you advise someone like Sissy Florence?
And if you carry fire, my chambers, the Karakangana, the Mazunda, it is mine. And you know, Funga with Jakanaka could tell Kwani Sekuan, a pretty single Sera Kakanaka. All that the mention, but the name of Machet Akalandra. And only Anipokushandida, Pakachinga, Panima Lights, the Funga Copacabana, Machet, and Botarona, May Mandishona. You kind of free market years, you know, Parish, Moyaka, Koshakanaka, Munima Lights, Munima Security. Zvakanaka kuti vanhu vaende pekutengesera pakafanira achibhadhara mitero yavo vasingamhanyisani nemapurisa nekuti kazhinji kachona tinorasikirwa nezvakawanda tichitamba hide and seek pane kuti dai tichingobhadhara zvinodiwa nekuapplya nzvimbo dzino dzekushandira tinozviziva kuti mitsika mishoma asi semasangano emadzimai tinoramba tichisangana nevakuru vedu tichikumbira vanotungamirira nzvimbo mazuru kuti ativakire misika yakawanda uyezve iri mukati medhorobha kunge munofamba makastoma achona anotenga nekuti vazhinji vari kutiza misika nekuti iri kuvakwa kunze padhorobha saka zvakanaka kushandidzane nevanenge vachitungamirira maautoriti
aiwa tinotenda rambai muri panhare maimandishona touya kwamuri kuti vanhu vanenge varida kushanda nesangano renyu rezichiya vanokuwana ipapi mataura imi kuti vatengesi nyanya madzimai vemimigwagwa dai vachiwanikwa ivo vachipindawo mumasangano iwaya serenyu nemamwe wana vhiseti nemamwe
isu tine ofisi yenyu panhamba 85 Edinburg Road Belvedere kana vachida vanotiwana ikoko kana vamwe vachikwanisa vanogona kundifonera panhamba dzangu dzinoti 0775 015 748 chero vakandifonera ari kupi kuzimbabwe ndomudhairekta kuti anonoona ani kueria kwaari anokwanisa kumubatsira nekuti zvichiya iri all over zimbabwe iye zvino tane materitori atinoti materitori over 40 saka utaura kuti ukaenda kubest bridge ukaenda kugwanda ukaenda kubhinga ukakwese tinowanikwa tiriko nevanhu vanotomiririra zvichiya ikoko saka unowana rubatsiro ndichida kutaura futi rimwe dambudziko rekusangana nemadzimai vatakachena izvino kucouncil nderekuti vana vari kushanda nevana mustreet saka vana taingotaura kucouncil dai vakatiitirawo madaycare centers panoshandira madzimai uyezve pavewo nematoilet nemvura ukaenda pana 40 uyezvino pana 40 pakavakwa pakawanda vanhu vari kushandira ipapo tinoona kuti madzimai ari pakati perodha pachi island nevano ipapo madhaka mvura yechinaya hazvisina totikomborera semaorganization asi kunoita nekuramba tichingoingenja hanza isu hatakati hatizonoti kusvika zvinhu zvanaka
aiwa
mfoma ikoko basa rese rezimbabwe
aiwa thank you so much we were hearing there from Mrs. Charity Mandisona of the Zimbabwe Chamber of Informal Economy Association Zichia based in Harare we also heard from Memory Gwangwara who works with the Zimbabwe Bureau based in Harare as well but they work also outside of Harare and I'm Marvelous Mhlanganya Huye as this brings us to the end of our show signing off in Washington DC saying have a very good night